takaita Youth Summit yakanaka zvikuru. Takava nevana vakabva kunzvimbo dzakasiyana siyana pamazuva maviri. Mumwe musi vaigona kunge vari pa600 asi pazuva rokupedzisira tanga tava paaraund 900 vatsva vana vechidiki vakauya.
Musangano uyu wange uri pamusoro pei?
Musangano uyu kana kuti summit yakanga iri yakanangana nokukurudzira vana zvikuru kuti vati vangaita sei kuti vabudirire munguva inorema kudai, kuti vazvitangire mibato yakasiyana siyana yokuti vawane mabasa kana kuti vagadzire mabasa, asiwo kuti vatore jana ravo kuita kuva macitizens ari involved mumaprocesses akawanda ekuvaka nyika, vachinzwisisa kuti ivo pachavo vanosundiwa nenyaya yechitendero chavo pamibato yavanenge vachiita.
Ndiani akashevedzera nokuronga musangano uyu?
Musangano uyu wanga wakakokwa neZimbabwe Council of Churches nemamwe maorganizations akaita sana Impact Ignite, International Youth Fellowship nemamwe masangano akadero.
Chii chakabuda mumusangano uyu?
Nyaya dzinenge dzakabuda pavatauri vazhinji dzinenge yokutanga kukurudzira zvikuru kuti vana vasatarisa kushayikwa kwemikana kuriko mukurarama kwavari kuita sechinhu chingavakonesa kuenda kumberi, asi kuti vati mukushayikwa kwemikana ikoko chii chatingaita isu pachedu kuti tigadzirise zvinhu, titore leadership kana kuti agency yokuti tingaitawo sei kuti upenyu hwedu huve netsarukano. Chechipiri chimwe chakabuda ndechokuti kuti zviite saizvozvi zvinoda kuti vanhu vange vakajeka pachitendero chavo, chinge chiri chitendero chisiri chokungotenda mukati mepfungwa nemwoyo asi kuti chinorarama mukati menyika uchapupu hwekuva vakristu hurarame mukufamba kwevana vechiduku vachizvichengetedza zvikuru panjodzi dzinoitika kana vaexposed kuzvigwere zvakaita seHIV and AIDS, kana vakashayiwa kuzvichengetedza utano hwavo hunogona kuvakonesa kuti vabudirire muupenyu hwavo. Chimwe chinhu chakabuda zvikuru ndechokuti zvinogona kuti vana vechidoko ava vashandure nzira yavanoona nayo zvinhu, vasapedza nguva yavo vachiita zvinhu zvisina maturo, asi kuti vashandise nguva yavanenge vachiwana kuti vavake foundation kana kuti nheyo yakasimba yekuti vapindewo mumabhizinisi nekuita imwe mibato inoita kuti vavandudze upfumi hwavo neupfumi hwenyika.
Chamungati makaona kubva mumusangano uyu chii, uye mofamba sei kubva nhasi makatarisa mberi kwamuri kuenda?
Tichienda kumberi takaona kuti vana vazhinji vakauya vana vanobva mumaguta, saka chakakosha ndechokuti tinofanira kuwana nzira yekuti nevana vari kumaruzevha vawanewo mikana yakaita seiyoyi, vawanewo vatauri vakaita sevatauri vatanga tinavo kuti varambe vachikurudzigwa pamibato yavanenge vachiita. Nyika yese kuti iende kumberi inotsvaka kuti inge ine vana vane mafungiro akashanduka, inofanira kunge ina vana vane singwi-singwi yokubudirira ivo pachavo, uyezve kana vabudirirawo saizvozvo vachibudirisawo nyika yavagere. ndiyo singu singu ya takata sana na hefisi nda kumbeli tunotari sila kuti chalamba chishanda ni wana veshi doko saisosi misti wande.